maonero aya anotevera kukwira kudare rehigh court nezuro kwemamwe masangano emubulawayo anosanganisira reibechi likazulu nechikumbiro chekuti vamunangagwa nemutevedzeri wavo vakembo muhadhi pamwe nevaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe vamanikidzwe kuburitsa ongororo yedhumbu chena commission pamwe neyezhamba kwecommission izvo zvaive nechekuita negukura hundi vamwe vataura nestudio 7 vati zvisinei nedanho rekuenda kumatarira atorwa nemasangano aya zvakakosha kuti vamunangagwa pachavo vashandise masimba avo semutungamiri wenyika vaone kuti nyaya iyi yagadziriswa mumwe wevane maonero aya ndimuzvari abigail mupambi vesangano rehashtag this constitution our constitution avo vanoti mutsika dzechivanhu mushonga wengozi kuripa
nyaya yegukura hundi inyaya yakakura takatarisana nehistori yenyika yedu atava nekwari kuti tiri kuda kuenda haigoni kuti iswe pakatete chero tikazvizama sei senyika hazvikwani chakakosha ndechekuti chokwadi chitaurike ende nyaya iyi isvitswe kumagumo chokwadi chete ndechinogona kusunungura munhu chero bhaibheri rinodero ndinoona vamunangagwa sezvo taona pasainwa national peace and reconciliation act mufiki adarikai neimwe handinoona sokuti chombo chingaita kuti chitange kutora direction yokuti nyaya iyi isvitswe kumagumo chitorawo advantage yekuti vamunangagwa ndoumwe wavanhu vanga varipo zvinhu zvakadai zvichiitika
mumwe mutati wenhau anoshanda akazvimirira ega admire kudita anotsumirawo izvi kudita anofananidza nyika neimba achiti imba ikasavakwa pahwaro hwakasimba inoputsika anoti zvakakosha kuti nyaya yegukura hundi igadziriswe kuti vanhu vemuzimbabwe vagokwanisa kugarisana zvakanaka murunyararo pasina kufungirana zvakaipa
ivhini bhaibheri tinoona kuti mwari vanoti kuna Cain ropa remukoma wako riri kuchema riri kuchema kwandiri saka ukatarisa that matter unokwanisa kuona kuti pane chekuita nekuda kugadziriswa kunofanira kuitwa pamusoro pekurava kune kwaitwa vanhu takatarisa basa remukuru wenyika vane chambe chekuti vagadzirise nyaya iyi kana vakasaigadzirisa ingozi ichanetsa nyika yese zvo ichakanetsa ivo nenyika yesezimbabwe saka nyaya iyi haisi nyaya yekuti vangaise pasi pebonde kana kuti vangoirasha vaidzindo ngenhunzi kana kuti unyunyu inyaya inototi inofanira kuti igadziriswe
mutauriri webato rezapu vaipitile maposa vaudza studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti vamunangagwa vakapotsa mukana wekuratidza chido chavo pakugadzirisa nyaya yegukura hundi pavakagadzwa kuve mutungamiri wenyika apo vakakurudzira vanhu kuti varegererane vakoshiwe zvakaipa zvakaitika munyika mumakore apfuura vamaposa vanoti kugadzirisa nyaya yegukura hundi kwakakosha zvikuru vachitiwo vamunangagwa vachinawo mukana wekuigadzirisa uye havafanirwe kuita zvakaitwa nevaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe avo vasinambobvira varatidza chido chekugadzirisa nyaya iyi
tikuona vakarasirwa nemukana wekuti vataure nezvazvo kwati vagadzirise nyaya iyi musi wavatora mhiko yekutungamirira nyika inoiyi taitarisira vari kunational sports stadium kuti vachatanga kutaura nezvenyaya iyoyi voisa road map kuti ichagadziriswa sei asi hatina kuvanza vachitaura izvozvozvo takazoshandisika takuvanza vachiti mapaikons ngavi mapaikons tikatoshandisika asi same breath imomo vari kuti vachada kuripa varimi vechichena vakatorerwa nyika saka tikuona sokuti vanogona kunge vaine rimwe navamugabe kana vakasagadzirisa nyaya iyi nokuti vamugabe takavaona vachiramba kutaura nezvenyaya iyi vachiramba kuigadzirisa vachiramba zvakare kuacknowledge kuti zvakaitika zvakare kuti vakumbire kuregererwa
vabatla tambo avo vanoshanda nesangano recenter for public engagement vanoti kuvepo kwemutemo wenational peace and reconciliation act uyo wakasainwa kuve mutemo nemusi wechishanu chapfuura kunopa mukana wekuti nyaya yegukura hundi igadziriswe vanoti pane kugununʼuna kukuru kuri kuramba kuripo kune vanhu vakaurayirwa hama dzavo vachiti zvakakosha kuti panogadziriswa nyaya iyi pakosheswewo kuedza kusimudzira nzvimbo dzakanyanya kubatwa nenyaya iyi
zvoda kuti chinhu chingazoda kuchiitika ndechekuti kugadziriswe kunzvimbo dzese dzakasanganisika idzi dzemumadhevetland nemumidland kuitira kuti kungakuvakiwa zvikoro ukavakiwa zvipatara zvakare kungaiswa zvibhorani nezvinhu zvinoita kuti vanhu vekunzvimbo dziko idzi vave nepfunduso iri nani vaine upenyu huri nani nekuti vazhinji iko zvino vanokona kuona zvakare kuti upenyu hwavo hwakadzorerwa kumashure chikurusa nenyaya yekukura hundi iko zvino mutemo wenational peace and reconciliation act wasainwa kuti udiwe mutemo zviki yapera tanga kushanda iyi commission ingaichitanga kushanda ivandudze basa rokuti runyararo rwurepo zvakare nyaya dzokuregerera dzivepo muzimbabwe
vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vakawanda vavo vari vaive vatsigiri vebato rezapu vakaurayiwa mumatunhu ematevelele nemidlands panguva yegugu rahundi kubva mugore ra1983 kusvika mugore ra1987 apo pakazosaina chibvumirano chemubatanidzwa wemapato cheunit accord pakati pebato rezanupf nezapu ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava